Maneraka na kamuri ya Zimbabwe, ino Studio 7.
Tishitepe nyura tirimu Washington DC. Lingali chona njani Zimbabwe omuhle. Le, yi Studio 7, ewe tulela indaba ezimqotho nge Zimbabwe.
Sisakaza sise Washington DC.
Manero akanaka vateereri, tinosangana zvakare manero anhasi uri musi wechishanu mbudzi 3, 2023. Makateerera ku Studio 7 nepfenyuro yenyaya dziri kuitika muZimbabwe dzamunopiwa neStudio 7 iri muWashington DC. Tinotenda kuti makwanisa kuva nesu muchirongwa chedu chanhasi. Ini ndini Jonga Kandemiri ndiri muWashington DC ndichiti ezvinhu zviri muchirongwa chedu chanhasi. Hurumende inoti nyika yaswedera pakuzadzisa chinangwa chayo chekuti mabasa ekutengesa zvicherwa anga achiunza mari inosvika mabhiriyoni 10.2 emadhora ekuAmerica pagore. Hurumende inovimbisa kushandura upenyu hwana mukoti kuburikidza nekuwandudza nzvimbo dzavanoshandira uyewo kuawanisa mihoro inotenga senzira yekuti vasatiza munyika. Vechidiki vokurudzirwa kupinda mune zvemabhizimusi sedonzo rehurumende rekusimudzira zvizvarwa zveZimbabwe pamwe nenyika. Iyi ndiyo mimwe yemisoro yenhau dzedu dzanhasi ichibva kuno kuStudio 7 iri muWashington DC. Hurumende yavimbisa kushandura upenyu hwana mukoti kuburikidza nekuwandudza nzvimbo dzavanoshandira uyewo kuawanisa mihoro inotenga izvo zvayati zvingaita kuti ana mukoti ava vasatize munyika yavo vachinotsvaga maforo manyoro kunze kwenyika. Tobias Mudzingwa anotipa nyaya inotevera.
Vachitaura pachiitiko chekupedza zvidzidzo kwavana mukoti 131 nevanomwe pasali Mugabe, gurukota rezveutano vaDouglas Mombeshora, vati basa rinobatwa navana mukoti rakakosha zvikuru, naizvozvo vanofanirwa kuwana miripo inoenderana nebasa ravo. Vaenderera mberi vachiti hurumende iri kuziva zvinetso zvose zviri kusanganikwa nazvo naana mukoti nezvipatara munyika, izvo zvavati zviri kugadziriswa. Vakurudzira vana mukoti vapiwa zvitupa zvekupedza dzidzo ava kuti vanoita basa ravo nemazvo vasinganyanyi kutarisa zvipinga idzo zvavachasangana nazvo. Munyori mubazi rezveutano vaAspect Maunganidze vaudza Studio 7 parutivi pechiitiko ichi kuti hurumende ichazadzisa zvose zvavimbiswa negurukota rezveutano.
Tinotarisira kuti ese maefort urongwa hwese huri kuitwa kuti zvinhu zvii zvakanaka zvichaita kuti vasanyanyoienda kunze vachiaiaiiiaa.
Asi vaimbova gurukota rezveutano munguva yehurumende yemubatanidzwa vaHenry Madzorera vanoti muromo wagara uzarirwi nerwizi.
Ini ndichiona hurumende iripo iyi handione chinoimprova, nokuti hazvigona kuimprova health chete zvisina kuimprova generali muekonomi yese. Izvino neurombo huri munyika handione pachichinja anything, nyangwe minista akapromisa zvakadini.
Vana mukoti muZimbabwe vari kutambira mari ingasvika madhora 250 ekuAmerica, $250 pamwe chete nemamiriyoni 2 emadhora emunyika, kana kuti $2 million pamwedzi, iyo yavanoti ishoma zvakanyanya. Mari shoma iyi uyewo kushayi kwa zvikwanisiro zvebasa zvinonzi ndizvo zviri kuita kuti vakoti vanenge vapedza zvidzidzo zvavo vabude munyika neuwandu vachinotsvaga mafuro manyoro kunze. Asi mumwewo awana chitupa chekuva mukoti vaBlessing Gatsi vanoti havana tarisiro yekunotsvaga basa kunze kwenyika.
Nyika inofanira kuvakwa nevanhu vemo, kana kuti vanhu vese vakasara vakabuda.
Mumwe mudzimai wechidiki apiwa chitupa chekupedza zvidzidzo zvekuva mukoti azere muzvare Theuma Mucharima vati kunyange vana mukoti vachinzi vanombobata vanhu nekuseri kweruoko iye achaita mukoti wevanhu.
Ini tinovimbisa kuvanesa akanaka nekuti
Mutungamiri werimwe sangano rinomirira vana mukoti reZimbabwe Nurses Association vaino kudongo vati nhunha dzaana mukoti dzikagadziriswa zvinodzikisa uwandu hwevarapi ava vari kutiza munyika.
Maissues aya anosanganisira muhoro, maissues aya anosanganisira maenvironment yavanoshandira zvinhu izvozvo zvichagadzirwa tinoona sekunge zvinogona kuderedza uwandu hwevana mukoti vari kubuda.
Komisheni inoona nezvenyaya dzeutano yeHealth Services Commission yakaburitsa gwaro rairatidza kuti gore rapera nyika yakarasikirwa naana mukoti vanosvika chiuru chimwe chine mazana manomwe vakabuda vachienda kunyika dzakaita seUnited Kingdom, America, Canada neAustralia. Asiwo hurumende iri kutsoropodzwa nevamwe ana mukoti ichipomerwa mhosva yekunonoka kuvapa magwaro anoratidza kuti vakadzidzira basa anodiwa kana munhu achitsvaga basa kunze kwenyika. Hurumende inonzi yakatora danho rekusapa vakoti magwaro aya senzira yekuti vambotanga vashandira nyika. Ndakamirira Studio 7 ndiri muHarare, ndini Tobias Mudzingwa.
Gurukota rezvicherwa vasoda jemu vanoti nyika yaswedera pakuzadzisa chinangwa chayo chekuti mabasa ekutengesa zvicherwa anga achiunza mari inosvika mabhiriyoni 10 nemaviri emadhora ekuAmerica pagore. Izvi zvabuda pamusangano wekuziya mamiriro ezvinhu mune zvezvicherwa waitwa muBulawayo yenhasi. Kudzanai Musengi anoti panyaya inotevera.
Vachitaura nevatori venhau kumahombekombe kwemusangano wekuziva mamiriro ezvemigodhi nezvezvicherwa munyika, vazhemu vatsinhira kuti zvicherwa zvakakoshera nyika zvikuru nekuti zvinowanisa nyika mari yekunze. Asi vabvumawo kuti pane zvimhingamupinyi zvakasiyana-siyana zvinosanganisira kushomeka kwemagetsi, vakakurudzira vemakambani ezvicherwa kuti vashande pamwe nehurumende mukuzvigadzirisa.
Ndinofunga kuti ndobasa rinoitwa nevanhu vakaemployiwa anotonzi maexecutive mumaindastry kufunga kuti matambudziko tiri kusangana nawo tingaita sei kuti timakurire. But iko zvino tichitaura tiri kuti vari kuzama nepavanogona napo, sezvataona kuti machallenges ekushomeka kwemagetsi aripo nezvimwe zvakangodaro daro. Asi mining industry yaramba ichingobudirira kusvika pakuachivha the 12 billion mining industry yanga yakatarisirwa kuti inofanirwa kunge ichisvika.
Vazhemu vatiwo kuvandudzwa kuri kuitwa mutemo unechekuita nezvezvicherwa kuchabatsirawo kugadzirisa matambudziko anosangana neveruzhinji vanorarama nezvicherwa kana kuti artisanal miners.
Iko kugadziriswa kwemutemo iwoyo kuchaita kuti masmall scale miners nemaartisanal miners vanga vari kuona sekuti vavharirwa kunze ivhu rese ratorwa richida kuti ripuhwe vanhu vane unyanzvi hwakati kurei vatingati malarge scale miners. Izvozvo zvichagadzirisa kuti naivo vakwanise kuwanawo chekuita uye necheuviri kuburikidza nemutemo uyu.
Pave nenguva yakuru vakuru muhurumende kusanganisira mutungamiri wenyika vaEmerson Mnangagwa vachitaura nezvekukura kwemabasa ezvezvicherwa. Asi hapana umbowo hwakamira hwega hunoratidza kuti indastiri yezvicherwa yasvika pamabhiriyoni 10 nemaviri emadhora ekuAmerica. Nyanzvi munyaya dzezveupfumi paUniversity of Zimbabwe muzvinafundo Albert Makochekanwa vakaita nevamwe vavo ongororo inoratidza kuti kushomeka kwemagetsi, kushayikwa kwemari yekunze yakakwana uye kuve nemitero yakasiyana-siyana kunokanganisawo mabasa ezvezvicherwa munyika. Asi vatsinhira kuti maonero avo ndeyekuti ichokwadi kuti zvezvicherwa zvasvika pachinhano chakakura munyaya dzeupfumi hwenyika.
Pavari kuti 12 billion vari kutaura kuti production kuri kunzi zvavakaproducer vakamaminerao ese vakaisa mumaus dollar vari kuti 12 billion. Hongu tikatarisa tinoona kuti vafamba chaizvo ende handina hangu mafiga chaiwo cha, asi zvoragidza kuti chokwadi vakasvika 12 billion.
Vamakoche kana vatiwo zvisinei nekukura kwechikamu chezvezvicherwa uku hapafanirwe kubva pave netarisiro yekuti izvo zvipedze matambudziko ose akatarisana nenyika munyaya dzezveupfumi. Mukuru weCenter for Natural Resource Governance vafarai Maguhu vanoti mafigiri ari kutaurwa nehurumende ndeefembera-fembera, vachitiwo hapana chakati tsvikiti chiri kuwanikwa neveruzhinji kana nenyika kubva muzvicherwa. Asi mukuru weChamber of Mines of Zimbabwe vaIsaac Kwesu vanoti makambani akawanda ari kuita zvakasiyana-siyana kubatsira vanhu vemunharaunda maanoita zvezvicherwa. Makambani akawanda ekuChina ndiwo ari kunyanya kusima mari mune zvezvicherwa zvakadai selithium neferrochrome. Asi pane maonero ekuti zvicherwa izvi zviri kungocherwa zvichibuda munyika pasina zvakawanda zvinowanikwa neveruzhinji. Zimbabwe yakapa makambani ekuChina anodarika zana nemakumi maviri marezinesi ekushanda mune zvemigodhi muchikamu chetatu cha 2023 paine tarisiro yekuwana mari inoita 2.79 billion kunyanya kubva muzvicherwa nemhando dzemoto. Ndakamirira Studio 7 muBulawayo, ndini Kudzanai Musengi.
Hondo pakati peIsrael neHamas iri kuenderera mberi. Panguva iyo gurukota rinoona nezvekudyidzana nedzimwe nyika muAmerica, Vanden Blinken, vasvika muIsrael nhasi umo vaita misangano nevakuru vehurumende yeIsrael muTel Aviv. VaBlinken vakurudzira kuti patorwe matano anochengetedza vanhuwo zvavo vemuPalestine kuti vange vasingasangane nenjodzi yehondo. Hurumende yeAmerica yakatara kuti chikwata cheHamas chikwata chematororo. Nezuro, nengo dzedare reparamende yemuAmerica repasi kana kuti House of Representatives rakapasisa rubatsiro rwemari inosvika $14.5 billion kuti ipiwe kuIsrael muhondo yayo neHamas. Mavlas Musanganya weStudio 7 abata gweta rinorwira kodzero dzevanhu vachiongorora zvematongerwo enyika vaKennedy Masie kuti tinzwewo maonero avo pahondo iyi.
Zvinhu zvakatyiwa kuwo zvakaitika pane nguva pose hondo yekuIsrael neHamas ine zimachezi Israel zvayo ichinzi iri kuresponda to a threat yakaitwa neHamas. Hondo yacho yakuchiita kuenda ichiuraya angati macivilians and tikuona kuti hakuna magets and nguva yapfuura yatikaona mahospitals ekara achibhombwa. Saka zvinhu zvokuti kana zvinhu zvakadai so zvakaitika panoda kuti paitwe yangati humanitarian aid inenge ichiuya nemasangano akasiyana-siyana kusanganisa United Nations, but izvi hasa zvaitika. Saka zvokuti vaBlinken vakuenda kuIsrael kunoona kuti izvinhu zviitike izvi zvira senge zvinhu zvatikati it's a welcome development pachirungu.
Tinoona kuti pane mari inosvika 14.5 billion yawanikwa iyo ichipiwa mvumo neUS House of Representatives kuti ishandiswe ichitsigira hondo iri kuitwa neIsrael. Asi mari iyi haisi kuwanikwa iyo ichizoenda kune zvikwanisiro kana kune zvekudya. Munoona sei izvi?
Izvi zvinhu zvatona sekunge makakatano ari kuitika pakati pema Democrats nema Republicans. Kozve pasvika hondo apa pachadi kuti ichiramba ichikwezvedzerwa kana kuti kuwedzera huni kana moto, nekuti vanhu vari kufa zvokuti kuona kuti vanhu vakaita senge maordinary civilians and mapicture ari kuona ari kubuda uko hazvinhu zvokuti hazvina kumira zvakanaka. Saka nyangwe tingati international law zvayo ingave aggression kana kuti yekuita hondo, pafanira kuboitwawo mukana wekuti pambopindawo masangano akaita seUnited Nations kana kutiwo nyika dzakaita seamericawo kana dzichikwanisa kusapotawo nemari kuti dzipinzewo yatingati aid kunobatsira avo vasiri kuhorwa hondo. Ati zvatiri kuona zvichiitika pamari iri kubuditswa, zvinhu zvatiri kuona sekunge zviri kuita pachirungu yatingati conflict, kuti tinoona vaBlinken ivo vachiti vari kuenda kuIsrael kunoona kuti hondo imbomisiwa pambopindawo yatingati humanitarian aid, but vari kuenda vasina chikwama chacho kana kuti mari yacho yokuona kuti nangwe hondo yacho yakamiswa vanozobatsira aid.
Munguva yekushanduka kwezvinhu apo nyika inenge isingaratidze chiedza zvatinonzwa zvisingaenderani nezvatinoona, tinotsvaga chokwadi. Patinoudzwa chidimbu chete chenyaya, tinoshaya chivimbo. Munguva dzekuoma kwezvinhu muzviroto zvedu remangwana ratinoshuwira, zvose zvinoda nepfenyuro yakasununguka. Pano paVoice of America tinokupai chero nhau dzekuti vamwe vanoti hadzifanirwe kubuditswa sezvo dziine njodzi. Tinobatanidza pasi rose nekutaura chokwadi. PaVoice of America tinokupai zvizere pane zvinenge zvichiitika.
Tinoromba vateereri, musati manzwa unyaya yanga iripo yezvinoitwa neVoice of America, manga muchinzwa hurukuru yaitwa naMavlas Musanganya weStudio 7 negweta rinorwira kodzero dzevanhu vachiongorora zvematongerwo enyika vaKennedy Masie vari muno muAmerica kuTexas. Iye zvino tombotarisa zvaitika kune dzimwe nyika. Vakuru muhurumende yeAmerica vari kusangana muJohannesburg, South Africa nemakurukota emuAfrica anoona nezvekutengeserana uye vakatarisana nekurudziro yekubvumiswa zvakare kweAfrican Growth and Opportunity Act. Vanoshanda mumakambani anogadzira mbatya vari kushushikana neremangwana ravo kana chirongwa ichi chakatsamutsiridzwa. Chirongwa cheAGOA chinobvumidza kutengeswa muAmerica kwezvigadzirwa nenyika dzemuAfrica dzinokodzera dzisingabhadhari mutero. Sangano renhau rehurumende radzivisa nhasi kuti mukuru wehurumende yechiuto iri kutonga muMyanmar ati mauto achadzosera kuzvikwata zvine zvombo zviri kurwisa kumaodzanyemba kwenyika iyi zvatora madhorobha nekuvhara nzira dzekutengeserana nadzo neChina.
Munguva yekushanduka kwezvinhu apo nyika inenge isingaratidze chiedza zvatinonzwa zvisingaenderane nezvatinoona, tinotsvaka chokwadi. Patinoudzwa chidimbu chete chenyaya, tinoshaya chivimbo. Munguva dzekuoma kwezvinhu, muzviroto zvedu, remangwana ratinoshuwira, zvose zvinoda nepfenyuro yakasununguka. Pano paVoice of America tinokupai chero nhau dzekuti vamwe vanoti hadzifanirwe kubuditswa sezvo dziine njodzi. Tinobatanidza pasi rose nekutaura chokwadi. PaVoice of America tinokupai zvizere pane zvinenge zvichiitika.
Vanhukadzi vekumaruwa vakawanda vanosangana nemhirizhonga yemudzimba yakawanda kudarika vamwe vavo vanogara mumaguta nemadhorobha. Nonorai Jena anotipa nyaya inotevera.
Ongororo yaitwa Studio 7 inoratidza kuti vanhukadzi vakawanda vanotsungirira kunyange vachishungurudzwa mudzimba, vachinzi nevamwe shingai ndizvo zvinoita mudzimba dzakawanda. Mazitete, madzimbuya, madzisekuru kana madzisahwira nevamwe veukama ndivo vanonzi vanenge vachiti takafukidza dzimba matenga zvichapera. Madzimai akataura neStudio 7 anoti mhirizhonga yakanyanya kumaruwa nekuda kwezvikonzero zvakasiyana siyana zvinosanganisira kushaya ruzivo rwekuti munhu anoita sei kana asangana nedambudziko remhirizhonga yemudzimba, nyaya yekutevedzera tsika nemagariro, kuvimba nemurume pane zvose muupenyu, kushaya ruzivo rwakakwana pamwe nezvimwe. Mumwe ari pakati pedambudziko remhirizhonga yemudzimba ndiamai Susan Mauru vekuMhangura.
Inini zvangu sofara nazvo maana nekushungurudzwa kwandiriwa wani chekutanga kundorwadziwa kuti munhu akandibvisa zizo rangu. Ndakangotsungirirawo ndichingotanga ndaachirema ndakabva ndazvidzivisirawo.
Amai Mauru vanoti pavakazonomhanara kushungurudzwa kwavo mapurisa haana matanho aakatora ekuvadzivirira. Mumwe mudzimai akatyorwa ruoko mumhirizhonga yemudzimba ndiamai Venenziya Tapera vanogara kuwirisha mudunhu reMashonaland East. Amai Mauru vanoti dambudziko remadzimai ekumaruwa runozonyanya nekuti vakanomhanara kumadzimambo masadunhu nemasabhuku, nguva zhinji nyaya dzacho hazvitongwe zvakanaka sezvo mitongo ichirerekera kuvarume ichitsimbirira vakadzi.
Tapinda mudare mweme hapana ruzunza kutaura. Ini ndava nandibata ibvabvunzwa munhu zvanzi saka munoda kuti vanhu avakuita sei avo mhosva inoda kungobhadhara yakatongomira kutobhadhara.
Kumambo ngezi vedunhu remhondoro kumashonaland west vapita pasipamire vanoti basa ravo nderekuyananisa mhuri vachiti madzimai mashoma ndiwo anoenda kunomhanara nyaya dzekushungurudzwa mudzimba.
Totori neshungu dzekuti vanhu vakade vakauya tivabatire
Mambongezi vanokurudzira madzimai kuti aende kunomangara nyaya dzekushungurudzwa mudzimba vachiti vanotonga nyaya kwechemunhu.
Isusu hatitongi munhu tofunga nyaya.
Nhengo yesangano rinomirira madzimai reWomen Coalition of Zimbabwe murinhu reMashonaland and West muzvari Christina Rinemota vanoti panyaya dzavanotambira pagore zvikamu makumi masere kubva muzana dzinobva kumadzimai ekumaruwa. Vachiti zvinoratidza kuti vakawanda vavo havazive kuti vanomangara kana varohwa sezvo dzidzo yavo iri pasi. Gurukota rinoona nezvemadzimai amai Monica Mutsvangwa vanoti bazi ravo riri mubishi kurwisa nyaya dzemhirizhonga mudzimba uye kuroorwa kwevanasikana vasati vabvazera.
Ndinoti imwe mukuru akamira saminista wayo, shungu yangu ndiyikuona kuti madzimai tese pavari hapana patinofanirwa kusiya vange vachiona kuti vaziva atinoti marights avo vasagume kuzvinikidzwa.
Mutauri wemapurisa munyika Assistant Commissioner Ponyati vanoti vanokurudzira vanhu kuti vaende kumapazi emapurisa ekuyananisa vanhu kana kuti victim friendly units ari pamakamba emapurisa nyika yose. Bazi reUNICEF rinoti madzimai zvikamu makumi mana kubva muzana kana kuti 40% ari pakati pemakore gumi nemashanu kusvika pamakore makumi mana nemapfumbamwe anosangana nemhirizhonga yekurohwa kana yepabonde muupenyu hwavo. Asi mhirizhonga yemudzimba haina kungonangana nemadzimai chete sezvo vamwe varume vane chitsama vachinzi vanosangana nayo asi vanonyara kuzvishambadza nokudaro vanozongokuvarira mukati sehosho. Vanoona nezvekufambiswa kwemabasa musangano rinomirira kodzero dzevarume repadare vapolingi vanoti kunyange tsvakiridzo dzichiratidza kuti vakadzi vakawanda kudarika varume panyaya dzekushungurudzwa mudzimba, varume vakawanda havamhangare nekuda kwekunyara.
Asi kuti vazvitaure kuti hatizikwanisa kuchita semunhu wechirume hazvigamuchiriko. Saka vanoona kuti munhu vazhinji vacho vanosangana nemhirizhonga dzekutaure shungu dzikapfungwa zvakanyanya zvokuitira kuti even nyaya dzebonde dziya dziya bonde racho harizobudi nenyaya kuti munhu anengeanengane kushungurudzika.
Nyanzvi munyaya dzezveyanano dzinoti mudzimba munofanirwa kunge muine kutaurirana pakati pemudzimai nemurume senzira yekuderedza nyaya dzemhirizhonga mudzimba. Ndakamirira Studio 7 muchinhoi, ndini Nunurai Jena.
Muchirongwa chedu chemagitare chesondo rino tinokupai hurukuro nemuimbi ari kusimukira achiimba musambo wesungura Elfas Mashamba remagitare achinzi Shamblo, uyo anoimba ari kujerera mudunhu remasvingo. Ngatinzwe hurukuro yaaita naIvan Zininga weStudio 7.
Ndakatanga zvemagitare kare kare ndichiri mudiki ndangozvarwa nazvo. I think chinhu chandikatora kubva kuna baba vangu the late Rayton's music.
Vabereki venyu vakazvitambira sei kuti mukomana akurova magitare?
Ii, vabereki vangu vakazozvitambira later zvakutora shape. Pokutanga muchimirongo zvinosoti kuita zvemagitare izvi handiva handibvi ndafokasa nechikoro, saka ndaitoita zvokumbotonzvenga ndombonopraktizira kumwe kumba kwomudhara mwanonzi Michael Shapanduka.
Zvinji vari kuitambirawo sei mimhanzi yamunorova?
Ii, vanhu vari kutambira music yedu wena chemukatarira masocial media platforms yedu ayo yakanzi Shamblo Music, chipanga paYouTube, panga paTikTok. Vanhu vari kutambira music yedu zvingambobviri, tinozvitenda izvozvo.
Matambudziko amuri kusangana nawo semuimbi ari kusimukira ndeapi?
Machallenges atinawo mumusic industry ango akawanda. Chokutanga, music pachezvayo muZimbabwe inobhadhara vanhu vati vane mazita already, haibhadhari vanhu vachiri kuda kusumuka sesu. Saka we still need help, then mashows nekugadzira mavideos, zvinhu zvese zvinoda kusponsor vozitoga kugadzira music video. Music video inokosta something like 1.2 800 to 1.2 which is zvinangikira wega zvinotinetsei.
vanoda mimhanzi yenyu kana kukubatai vanokuwanei kupi?
Vanoda kundibata vanondibata pa +263 783 356 302.
Mune mashoko amungasiire vatsigiri venyu here?
Mashoko anongada kupa kuvatsigiri ndeyekuti rambai makadzvanya ipapo kwaaiwa rutsigiri rwatiri kuruona zita rikura. Musaneta kutitsigira, rambai muchiunda kuma Facebook platforms zedu, ma social media platforms zedu akanofana Facebook, TikTok, YouTube, vana Spotify, Music EDC, Coco, Shamblo Music.
Was a Friday, chindipaiwo kamwe chete kamunoda kubuda nako mudariro, kanzwisa.
Hey, kandoda kubuda nako mudariro, kanonzi mani, dipa makumbo, kanote. Reo kamandi nekana ya kangu, kadiki diki diki sa, chaura ya zimba zidu chiku.
Leo kamandi nekana ya kangu, kadiki diki diki sa, chaura ya zimba zidu chiku. Choko mare, wadu wakudango, kana nanga ilo, mbibati yoko.
Manga muchinzwa kambo kanonzi manhede pamakumbo. Manzwa hurukuru yaitwa na Elfas Shamblo Mashamba anga ari parunhare muHarare naIvans Dininga weStudio 7. Tinokupai chimwe chirongwa chemagitare nemusi wechishanu svondo rinouya. Kune vaimbi vanoda kuti titaure navo pachirongwa chino chepa Studio 7, tibatei pa WhatsApp namba dzinoti 001 202 465 0318. Muchirongwa cheLive Talk nenguva dza 8 PM manheru anhasi tiri kutarisa nyaya dzeutano. Takatarisa chirwere chekorera pamwe nekupedza zvidzidzo kwaana mukoti pachipatara cheStanley Mugabe muHarare. Kana muchida kupinda muchirongwa ichi kanawo kutumira mashoko kuStudio 7, shandisai WhatsApp namba dzinoti 001 202 465 0318. Sezvo nguva yedu yapera, regai titarise musoro yenhau zvakare. Hurumende inoti nyika yaswedera pakuzaisa chinangwa chayo chekuti mabasa ekutengesa zvicherwa anga achiudza mari yakawanda. Tabva tasvika kumagumo echirongwa chedu. Ini ndini Jonga Kandemiri, ndiri muWashington DC, ndekusiya mina Tavo Kanxube.
Soku izika ati VOA Ndebele.